Mumwewe chidiki anomirira Citizens Coalition for Change mudunhu reLope Mulamagwekwe mudare reNational Assembly vaEric Gono vanoti kunyange vachiri nekugunun'una nezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vacharwira kodzero dzevechidiki.
Tukuenda takanyanya kunangana zvakanyanya nekurwira kodzero dzevechidiki sezvo tiri vatumwa kudaro zvakare tichapa vechidiki mukana timbogara navo pasi vatipewo pfungwa dzavo sezvo tiri vatumwa titakure zvavanotuma kuti tiende nazvo mudare reparamende asi chakanyanyotikoshera ndechekuti kodzero nesarudzo dzavanhu dzinofanira kunge dziridzo dzakanyakukosha kupfuura zvimwe zvese nokudaro tinoda sarudzo itsva muZimbabwe.
Mumiriri wezanupf kuchikomba West uye vakadomwa nezuro nemutungamiri wenyika kuva gurukota rinoona nezvekushandiswa kwemichini yechizvino-zvino muzvare Tatenda Mavetera vanoti vachaisa simba rakawanda mukugadzirwa kwemitemo inosimudzira vechidiki.
Idonzo ratinaro nderekuti vechidiki vakwanise kuvawo vachiwana mutemo wakanangana navo unogara uchitotaura kuti vechidiki zvavo ndizvizvi nezvizvi. So inini hangu sedonga munhu ndakatarisana nenyaya dzemayouth ndozvinhu zvatinotive tichitarisana nazvo kuti tive neyatinoti Youth Act ikwanise kuzadzikiswa ikwanise kupera. We want kuti munhu wese ave ari compelled kuti ave achiita zvinhu zvakanangana nevechidiki.
Kanzura weward 16 muguta reHarare vaDanford Ngadziore vanoti vachashandawo kuti vechidiki vawane mabasa.
Tinoziva kuti nyaya yeemployment inowanzomutwa negovernment but tikuti as a city tafanira kuchinja mindset. Nyaya yerete yaemployment iri muZimbabwe yanyanya zvokuti yakonzera mavhinda anotengesa pese pese. Where we are going tafanira kuti make sure kuti izvo employment creation tiiconsider also as a city because whatever we do even zvikaketa mabasa 5 mabasa 10 or even 20 it will be something that we going to comment that will comment. We don't expect the government to change something in employment so people have lost hope.
Mumwe murume wechidiki vatichaona mubvuiwa vanoti basa rakamirira vechidiki ava harisi nyore zvachose.
Vanenge vachida zvikwanisiro mabasa ava vanoshuvairira kuti vange vachiita anga achiwanikwa achibudirira. Tikatarisa zvinhu zvakaita sekuvandudzwa kwemigwagwa zvinotoda mari yakawanda saka takatarisa kuti inenge ichibatwa nani mari iyoyo ndopatinoona kuti kana hurumende ikasaburitsa mari idzodzo zvimwe zvezvimwe zvacho zvinogona kutadza kubuda.
Asi mukuru wezvirongwa musangano runoshanda nevechidiki reNational Association of Youth Organizations vaMcDonald Munyoro vanoti mukushanda kwavo vese vechidiki vari mumakanzuru nevamiriri mudare reNational Assembly vanofanira kuramba vachiyeuka kwavakabva.
Ngavawane nzira dzekuti varambe vachingotaura nevechidiki vachitiudza kuti aiwa tasvika apa tadai tadai nekuti zveshuwa nzvimbo dzavagara hadzisi nyore ende dzimweni dzenguva kuti bundutso izoonekwa zvichatora nguva zvichatora kubata apo neapo kuti tizoti chirongwa chakati chabuda.
Nyanzvi yechidiki inoongorora nyaya dzevechidiki uye ichishanda yakazvimirira muzvare Mufaro Magombedze vekuchegutu vanokurudzirawo vakapinda muzvigaro kuti vasatambise mikana yavawana iyi.
Ndichikurudzirawo zvakarewo vechidiki vakapinda kuti we are young generation, let us read, research, and when we go to important meetings let us not use emotions. Emotions do not make decisions, but facts and statistics do. Tichiziva kuti ramangwana riri mumaoko edu.
Zimbabwe Electoral Commission haisati yazivisa kuti vangani vechidiki vakakunda musarudzo dzemakanzura nedzekuva vamiriri mudare reNational Assembly, asi nekuda kwezvigaro zvakati kuti zvakawaniswa vechidiki pachena kuburikidza nebumbiro remitemo, zvinoratidza kuti rwendo runo kune vechidiki vakawanda vakapinda mumakanzura nemuNational Assembly. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.